Vange vachiratidzira ava vange vachishora zvikuru hurumende yeAmerica nesangano reEU pamwe nekupa kurudziro yekuti zvirango izvi zvibviswe. Mutauriri webato reZANU-PF vaKenneth Mandaza vaudza Studio 7 kuti vaneta nezviri kuitwa neAmerica.
Ripano nhasi kuti tiratidzire kune vanhu veAmerica kuti izvo masanctions akatemerwa nyika yeZimbabwe anofanirwa kubvisa. Aifanirwa kunge aripo zvachose nekuti hakuna chikonzero chinoita kuti anga aripo. Saka nhasi taungana pano neve South Africa neveKuZimbabwe kuti tita America inzwai izvi revanhu riri kuti masanctions ngaabviswe.
VaMandaza vanoti nyika yeZimbabwe yakatemerwa zvirango nekuda kwekuti mhuri yayo yakange yatora ivhu kubva kuvachena.
Argument yavanoisa yekuti mahuman rights abuses. Dai vakanga vaimposa masanctions before 2000, tatanga kutora minda. Dai tanga tati isu vanotarisa vachinzwira vana veZimbabwe. Asi nepamusana pekuti vakaisa masanctions mushure mekunge tatora minda yedu, tinoona chikonzero chavo chisiri chekuti izvo vanonzwira tsitsi vana veZimbabwe kutambura kwavanoita. Kana vainedi rekuti vanonzwira tsitsi maZimbabwens, ngavabvise masanctions.
Amai Martha Shumba, nengo yeCoalition Against Sanctions on Zimbabwe, vashorawo kutemerwa kwezvirango izvi. Asi mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti kurudziro yeSADC inoratidza kuti sangano iri harisi kunzwisisa nezviri kuitika muZimbabwe. Dr. Mukonza vaenderera mberi vachiti dambudziko rakatarisana neZimbabwe harisiri kukonzerwa nezvirango asi nematongero ebato reZANU-PF. Mutauriri wesangano reMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Ntsingo vanoti nhasi zvazobuda pachena kuti SADC ibazi reZANU-PF. VaNtsingo vanoti ZANU-PF inofanira kutanga yagadzirisa uori huri kuitwa nevatungamiriri vayo kubva kumusoro kusvika pasi. VaNtsingo vakurudzira sangano reSADC kuti risave nedivi rarakarerekera mukugadzirisa dambudziko rakatarisana neZimbabwe. Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa zvikuru kusafamba zvakanaka kwenyika dzayakavakidzana nayo. VaHamadziripi vanovimba kuti EU nehurumende yeAmerica ichateerera kushungurudzika kwenyika dzemuSADC pamwe nemhuri dzayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.